manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Vatori venhau vaviri vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Mikono yakawanda inodonha zvine mutsindo musarudzo dzePrimary Elections muZANU PF. Vatyairi vemarori kuSouth Africa vaoneswa chitsvuku nezvizvarwa zvenyika iyi mumirizhonga, yasiya dzimotokari dzakawanda dzapiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa reNewsday, Desmond Chingarande na Wisdom Mudzungairi, vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika, pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekubudisa zita remwana nemakore gumi nemanomwe munyaya yavakanyora. Mwana uyu anonzi aiva pambwa neumwe muimbi anonzi Templeman. Vaviri avo avo vanga vachimirirwa negweta ravo vaJeremiah Bhamu varegedzwa vachienda kumba uye vachazoenda kudare redzimhosva pachishandiswa masamanisi. Vatori venhau ava vabvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo vatori venhau vanga vari kuziya mashandiro avo vamwe vachiti mitemo inovabata ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Momo vatori venhau Tawanda Karombo anoti kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kunobatsira kunza sarudzo dzejekerere. Vakarombo vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kukoshesa kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nenhau kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
Tinokurudzira vamunangagwa kuti vagadzirise mitemo inechekuita nezvekufambiswa kwenhau, kutorwa kwadzo nekupepetuka kwadzo pamwe nekubudiswa kwadzo. Zvikuru sei takatarisana nemaelections atinawo senyika mukati megore rinoiri. Izvi zvinobatsira kuitira kuti maelections aya kana tsarudzo idzi dzinge dziri fair kune vese vari kukwikwidza.
Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaDavidson Maruziva vakurudzirwawo kuti vatori venhau vasunde zvakasimba nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mitemo iyi.
Zvinoreva kuti tinotofanirwa kushinga kunyatsoona kuti vanhu vakatimirira kuparamende vanofanirwa kuti vapushe agenda yachona yekuti mareforms aitwe. Zvikakwanisa kuita before my elections muna July, August, whatever it is, zvinganaki chaizvo.
Vamaruziva vatiwo kunyange hazvo mitemo isati yachinja kana hurumende ichida sarudzo dzejekerere inogonawo kuchinja maitiro ayo munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
Katika zhinji even kana zvikange mirau isati yachinjwa, kukange kwanguwo nenzwisiso yekuti ngatiregedzei vanhu vachapiwe nawo vaite basa ravo semazvo zvinga zvikuru chaizvo. Nekuti kana vanhu vachinge vachipiwa pfungwa, vachipakurirwa pfungwa dzakanaka, vanokwanisa kuzoitawo tarudzo yakajekeseka because vanenge vaine chizvese zvavanoda pamwe chete.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare pamhemberero dzemisa Zimbabwe dzezuva revatori venhau, Chipanga mazano muofisi mtungamiri wenyika va Christopher Muchangwa vati zvakakosha kuvandudza mutemo inechekuita nezvenhau, asi vakakurudzira vatori venhau kuti vanofanirwa kuenda pamberi muhondo iyi.
Mamedia reforms anofanira ari kuita ende zviri zvine kodzero kuti aite. Ende nimi vemajournalist endai muno mira mira nevekuparamende nekumwe kwese kuti mareforms agoita.
Vamuchangwa vati hurumende ine chido chakanyanyisa chekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vamuchangwa vabvumawo kuti hapagoni kuita sarudzo dzakasununguka pasina kusununguka kwevatori venhau.
Tiri kuda kuti vasununguke vatori venhau. Izvi zvava kwavari, vosenza neministiri yacho, vosenza neMP avo kuti chavanoda ndechipi. Zvekuti President Mnangagwa wakatobuda kudhara kuti vanoda free, fair, transparent and credible elections. So imimi president atori pamberi atotaura zvaanoda, imimi chachedu kutsvagadzira kuti zvizadziswe zvinei kufanira kuitika kuti tisvitse padonzvo.
Zuva revatori venhau rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Misa Zimbabwe inoti mugore ra2017 vatori venhau vanomo vakasungwa zvisiri pamutemo, uye vasere vakarohwa vari pabasa ravo, vazhinji vavo nemapurisa. Mimwe yemitemo vatori venhau yavanoda kuti ivandudzwe kana kubviswa zvachose inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act, POSA, Broadcasting Services Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzakawanda dzePolitbureau mubato reZANU-PF nemuhurumende dzakarashwa musarudzo dzekutsvaka vachamirira ZANU-PF musarudzo dzichaitwa munyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Muchangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora, vaKris Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurungwe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMatibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasibarashe Mpenge Gwii. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weveruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vanhu vane hope nekuti maybe kuisoningi tane hope. Hazvisiri izvo zvakutaura zvokuti vaiginya ndinjeti, vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi, takafokasa nevanhu vari kunyanya kutarisa neegermany vari kuitawo keta po vana vechidiki madhara ve82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years t now tatenda taona kushanda kwavo zvose zvavanoita tazvo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzwa kuti tasununguka kumashure kwesoko vanhu vanga vasina kusununguka kuratidza zvavanoda. Iko zvino zvikatarisa vanhu vafree even kuseit mumakombi vasingacheukecheuki sezvazvaa zviripo.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZANU PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handiti pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, saka tibofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netariso yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Vafanha vachadi madhara. Madhara akatanga kutonga 1980. Zvizviita muna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndaingoziva mugabe ndiyeye. Izvozvi tinaana muchangwa ndiwavo. Saka generation yedu iyoyo yakuda fanhadika. At least tikamboonawo haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitira muZANU PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tiri panyaya idzimwe chete idzodzo, vatsigiri vebato reZANU PF vakawanda vanoti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemubato ravo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vatsigiri veZANU PF vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaEngelbert Rugege pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Mumwe wevanhu ava vaS Lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo. VaLumumba vanoti varugeje vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa.
Chikumbiro changu ichi, baba political commissar of ZANU PF, go back and organize the people. Option number two, surrender. No surrender. In order to give ZANU PF a chance to live and fight another day, in order to use the team, yes, do not be like a terrorist bomb who says, I will wear a bomb and I will make sure that I'm defended.
Asi mwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muZANU PF hakusvibise zita ravarugeje chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya, hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November gore rakapera. Ndopane dambudziko ipapo. Saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti utungamiri wavamunangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri veZANU PF. Zvichida vanenge vachigunun'una nemaitikiro azvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndopanobva dambudziko.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika wevashanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vamukosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuZANU PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mastrongholds eZANU PF paprimary elections apo inoratidza iyo kuti muneka kugunun'una, muneka kusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nekuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yekuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yekuparticipata munational election?
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savaPatrick Chinamasa, vaChristopher Mutsvangwa, vaLazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
Chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda. Tichitarisa kuti kudhara vanhu vezano vaivhoterwa nevanhu vakawanda pamaprimary avo. Uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma. Ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune zano kwaine mukurumbira kwainonyanyozikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo. Kwabuda vanhu vashoma shoma and vanhu vacho vari kuhwina. Zvikurakidza kuti vanhu havasisina confidence. Ne leadership yezano inga iripo mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa.
Tinokwanisa kutaura navarugeje kuti nzwe divi ravo pamafambiro akaita sarudzo dzemubato ravo sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kwanisa kutaura nemutauri wezano PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzano PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbove masoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vanoti kurwiswa kwaitwa pamuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo uri muguta guru reTripoli kwauraisa vanhu vangangosvika gumi nevaviri. Munhu mumwe chete pavanhu varwiswa pamuzinda uyu azviputidzira bhambu mukati mevamwe vake vachipinda muchivakwa ichi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita rwendo rwavo rwekutanga kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi pakugadzwa kwegurukota ravo idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamiririra musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections anoti vanhu vanovhota musarudzo idzi vanofanira kunge vakanyoresa kuvhota nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga reZANU PF rakaita sarudzo dzaro, nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota ZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reMDC inotungamirirwa navaWalsh Mengxuwe vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
haugone kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti. Iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions semember, wakazoita sei. Tisati tasvika kwese ikoko kana unzwira vatsitsi kwese ikoko, tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano reTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuvenhengo yebato kunyoresa nezek kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wematuracial Christian Democrats vaSebastian Mubvumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzek here kana kuti kwete. VaMubvumbi vati kunyoresa kuchiri kuendera mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVividi Gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nengo dzavo dzakanyoresa kuzek nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Nyaya iyoyoyo yekuti vanhu vakaratidza kuvhota chete ndo vachavhota mapuraimari ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe hwokurejesa kuvhota vachiti handino rejese kuvhota asi ndoda kurejesa kuvhotera mapuraimari kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among various groups akasiyana-siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwiswa kwevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe kunonzi kwakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Uko marori anodarika makumi matatu ari kunzi akapiswa uye vatyairi vavo vachishungurudzwa uye midziyo yaive mumotokari dzavo ichibiwa. Sangano rinomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reDiaspora Care Forum rinoti rinoona sekunge hurumende yeSouth Africa isiri kuita zvakawanda mukuchengetedza vekune dzimwe nyika kuburikidza nekuvapa magwaro anoita kuti vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Mukuru wesangano iri vaSocks Chikowero vanoti izvi zvakaitika zvinopa mukana vekune dzimwe nyika ava kuti vakwanise kupindawo mumasangano evashandi munyika iyi nezvimwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChikowero.
Isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seinonamaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiment not attack but sentiment zvinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni. Ivowo vana vemuSouth Africa voti agara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai, kwaisusu torega sei kuita izvozvo.
Asika vachikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vachikaira ava havasi vachikairi sezvo taisimboona zvaiitika kuti vachikairi vemateksi kana vemichovha vairwisa vamwe vachikairi vemichovha apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vachikairi ava zvinorevei izvi
chero mukatarisa kwese kunoitika mhirizhonga dzeservice delivery mungava muzimbabwe kwatinobva ingava nyika ipi panoitika service delivery hapishaiki inonzi criminal element asi criminal element inowana loophole yatinoti loophole yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyizi mazuva ose vachizivawo kuti ava havana mapepa akakwana havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira unoti apa wadzinganikwa pakudhraivha rori woda kuti unoripota kumapurisa mapurisa kuti hakweriwo mapepa ako hauna iya inonzi work permit
saka imiwo sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yesouth africa kanawo nehurumende yezimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imomo
isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvovo zvizvarwa zvayo zviri mudomo ngazvivere magwaro akakwana vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomo hurumende yemunomo yopawo vanhu vekuzimbabwe vari kushanda munomo magwaro atingati maworkers permit ayaya kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills vachichengetedzwawo nemutemo vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakatasana kosati nanani kuitira kuti pese panenge pachitaugwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndivo vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti ava vekunze nekuti havasi mamembers emaunion vanomanipulatewa nemaemployers
avo vanga vari mukuru wesangano rediaspora care forum vasocks chikowero vari parunhare musouth africa najonga kandemiri westudio 7 vana muzvina bhizimisi vekuchina vapfumbamwe vari munyika vachiongorora mikana yemabhizimisi muzimbabwe rwendo rwavo kuzimbabwe runotevera rwendo rwekuchina rwakaitwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mwedzi wakapera uko kwavakanyorerana zvibvumirano nemabhizimisi akawanda kuti vazotangawo mabhizimisi muzimbabwe mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata nyanzvi yezvemari vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo
kudyidzana seZimbabwe neChina panguva ino kungagona kutaurwa paviri tingangoti kunyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya dzatingati trade between the two countries kwozouya futi nyaya dzatingati nyaya dzekuuya kweyatingati capital munyika yeZimbabwe kana kuti kubudawo kwecapital ichienda kuchina asi zvakanyanya kubva capital kuchina ichienda kunyika yezimbabwe saka ndokudyidzana kuviri panyaya dzezveupfumi nyaya dzekutengeserana nenyaya dzekupanana mari kana nenyaya dzekuitirana mainvestment mabasa emainvestment pakati penyika mbiri
zimbabwe pane zvainowana muzvirongwa izvi
hatingangoti pane chirongwa chikuru chiripo pa Africa yese asi chakakosha kosha haisi nyaya yekuti China chete mari inopinda kubva kuChina asi ndinotaurira pakuinvestment dzemuZimbabwe ndakabata pamusoro chaizvo kuti chii chinozoita kuti mari ipinde munyika zvinoda kuti tinge tine mabankable projects anodikwawo nemachina iwawo zvinoda kuti tinge tine environment yakanaka inoita kuti maprojects avo kusati vanoisa mari vagone kuona zvine pundutso
zimbabwe inokwanisa here kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuuya munyika zvakanaka kana kuti kwete sezvinoita dzimwe nyika
ndingangoti panguva ine zimbabwe nguva ino inyika iri patingati desperation panguva dzino vamwe vatingakuzonyadzoka taakuti pamwe desperation yedu ikazonyanya kuwanda ingagona kundotivhara maziso tisadza kuziva kuti zvinhu zvatiri kupinda mazviri zvingava zvakatinakira here senyika nekuti tiri pakushayiwa tiri padesperation yakanyanya chaizvo chaizvo asi ndiri kuti rureurworwo ngarurambe rurimu pfungwa dzedu kuti pane zvese zvisine nedesperation zvatiri kupinda tiri kugona kunegotiate zvakanaka here.
Vanga vari vapersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Toba tambo tarisa zvakabuda mumitambo yenhabvu yatambwa. Chapungu 1 Dynamos 2, Yada FC 1 Shabani 0, Harare City 1 Triangle 0, Bulawayo Chiefs 0 Herendals 0, Bulawayo City 3 Nichrod 0. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC.
Soko hizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphaswa kuhulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zendaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lama numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBrithani eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokhu zikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhu kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphaswa kuhulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane ziyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijayele ukuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Belisakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. I-emergency ikhulu. yabona umnangagwe esiba ngupresident sibona ukuthi kwake kwabadle shutdown e-media space but lale looking at internet bose ukungasila access internet for ama-ordinary citizens the news abantu ekuthi ugethe ama-alternative voice but lale because i-ACP warning kuma-media houses but lale ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokho esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utyola mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eHolidays.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Matibenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misiya Irambu Mushonga uthela umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anjo sivumelane njengabomama ukuthi sizakuya register ukuvota. Sathi sivumelane ukuthi simele sibe lamanamba amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathesi sabona sesifikise 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube le nguquko elizweni.
And say no to intimidation. And say no to violence.
Ndodakazi Lucia Mathibenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Obemele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku-MDC emelwe ngubabuthanda uThamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku-platform ekababuThamisa. That's why they did that. Basukuma bahlabela ukuthi into eyenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe iphepha ele-message yabomama.
Obemele inhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usole omama abavimbe owe-MDCT ethi kutshengisa ukuthi kuseselomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yonale yenzakaleyo ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama. Singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa i-50-50 yonaleyo iyenzakala kuphela uma sine-tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khonokuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kwehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulwela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inkinga ekhona esesiyibonile ukuthi yi-patriarchy. So we are behind omama abaku-politics. Sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi ma sesithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labomama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Asizwe ni intathele izindaba yethuma Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oweHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwe jabuliswa ngokuthiyeneyo ugoqela umculo lemigido ethiyeneyo. Abalungiswa kutshiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebu akhona kunye lamacici esintu. Angenisanga ukutshengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ngingazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakula yotenda ichungua nguwa osale Harare, uti isede sikate patege msebenzinu we ati, esala akona pa e Harare. Eti kuotwa, genelizi unge na pagati ebugisa, eketa ugutengisa nje epande.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina nilungisa izi kwama, msebenzinu ama record, jenga lesi. Sile rekoti ligama pumo, ligama tukuti. Nibambanisa nintambo. Nilungisa njalo lama sandals. Imali anilayo yuhu bugisa pakati lapa kwa haifa.
Singa katikati nje imotko yetu, ama polisi kansili ati afige setuse laba tengisayo laba, oku tengisa ubunzima abapegana labo. Ya haifa, ile mizale enze yunga panze gwenkunde enkulu yayo, oku fana ala gu First Street kunge lamba talo. Unko sigazivu sisuwe mzeche, woka chaleze mpila gato uti lonyaga wapatisa uzulu, gusifo so pepa kunge lamba talo.
Kwenza yonamshanje uchi siya screener kumbesu chwe uchi siya shola umkuta nawe TB singati siku shola jile siku chwe uchi ulechi wanelele TB sike siku kalise good treatment kwenapo kwenapo iko esi kwenza yonamshanje njalo sipa information kumbesu uchi ulo azmaila na le TB gulabo abanyi lalo az olo enendeyo ukwenze uchi labo wepateke shelweni kweze tibenge nebe teste
uchi kukategile uwa imoli zibuye uzo shola ngubagunge lambatalo kusugila namshanje kusiyafika kumpela nsonto
siyanxusa uzulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana ngathi sesikubonile kathi sesukunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kusihlelo ze TB sina abadala sase sicabanga ukuthi umntwana angeke ebe le TB but sesikubonile ukuthi i TB ikhona ebantwaneni so asibuye endawo singabathi abantwana nxa sibuya ku program nale khathi nje izikolo zivaliwe asibuye endawo kwathi sithe singapi sikuse Haifa ku First Street.
Abesikolo samele wemelike eZimbabwe bayaphatheka embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthe ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane encedisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Omnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sibe lethuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani uvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza lesesikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibone ukuthi phezulu kokulungiswa kwalama wodi kula particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sinqose khona kube kuhle kakhulu kube very successful sibonga odokotela sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta kube umsebenzi omuhle kakhulu. Yinto enhle ekuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Sibenginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kunqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mitsha itholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami nguJesus Banda.
Ingcitshi ezicobongela ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olama primary elections luqhakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethe zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu azikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela lokungazwani njengesibone kuzanu PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa kubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alocuku kulamathothi namasela ngalangizelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo ochivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwalisanga ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamasetha.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMtswanga ubika udliwe eNothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNothoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudonselana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kupinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mona njengani ukuthi ama-candidate selection njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ngani yadestroy iparty and the selection of ama candidates owakhathesi mona njengani abantu babekhangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawusupport ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abezanu PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa kukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umtswanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G4 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhishwa engumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G4. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele isithuthi 7 iseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elitshaye eleNitrate nge-3 kanyalamhlanje emini. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithe ngokuxotsha umqeqeshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqeshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqeshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu ukuthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Fana base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo eyenze umehluko ngoba phambilini bebezelwa ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlelwe nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe njalo sebele miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithe wamnamunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye loQuality Kangatsi kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leHata linqobe leJapane Mine ye-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle ye-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele isitudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Zwisa yomculo kaZahara esithi loliwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.